WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 Kukadzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 ivi muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti zvezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vashandi vehurumende vose vachawedzerwa miuro yavo nezvikamu 20 kubva muzana. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti kuparurwa kwehurongwa hwekutsvaga rutsigiro kuchienderera mberi muBulawayo nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Sangano Election Resource Center rinoti vanhu vazhinji vanenge vasina hanya dzekunyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Yakazivisa nezuro usiku kuti vashandi vehurumende vose vachawedzerwa miuro yavo nezvikamu 20 kubva muzana zvemari dzavanotambira dziri mumadhora emunyika, ichidzoserwa shure kubva kutanga kwemwedzi wandira gore rino. Vashandi vakanzi vapiwewo mari yekuAmerica inoita zana remadhora, ichichinjwa kubva pamihoro yavo yemadhora emunyika kubva kutanga kwemwedzi unouya wakurume, iyo inenge ichiiswa pamusoro pemadhora 95 emari yokubatsirikana munguva yeCovid-19, iyo vanopiwa iri mumadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuya panguva iyo varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzokufambisa. Munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotambira nemufaro dano iri sezvo hurumende yazvozviona kuti vanhu vanofanirwa kutambira mari iri mumadhora ekuAmerica.
Kuti hurumende yakuzviona kuti vanhu vanofanirwa kutambira mari iri mumadhora ekuAmerica, nokuti ndo zvatovapo muikonomi, nokuti zvinhu zvose zvakungotengeswa nemari US dollar. Uye isu hedu hazvina kunge zviri zvinhu zvatingati zvakanyanya kunaka, asi chigaito ndechekuti taakutedzerana kuti vanhu vanoda kutambira mari inotenga iwe inova mari inenge iri muUS dollars, chiga chatinoda kugamuchira. Tichitarisa kuti kutanga tinoda kuti tidzoke pepataivari muma2018.
Asi kaiva Dzatsunga, tiri kuona kuti mihoro yanzi ichawedzerwa mari nemari yemunyika. Iyi yekubatsirika ndeiri kunzi ichaiswa $100 yekuAmerica pamusoro, zvichireva kuti kana iri mari yekubatsirika imari inogona kutorerwa mushandi chero nguva.
Hongu, asi isu mafiro ingagona kutorerwa shandi ndeyecovid, iyo hundred iyo haichabviri kuti vaibvise pamutemo, nokuti inotova benefiti yomushandi yaapuwa. Covid inogona kubviswa hayo, nokuti inenge yakaningana nechirwere, kana chirwere chapera inogona kubva kuchisina chirwere chia. Asi ndinongoona sokuti ari zvino tinofa kungozvitambira kuti takunopindawo mubhengi tichitorawo mari ino yokuti tikabuda imomo tinogona kunotomuka masarikete $50 totopedzawo mwedzi. Hazvina zvazvo kunyatsokunaka, sezvandataura pekutanga, rinorinova danho ratinotarisira kuti nokutekaira kwenguva tichakwanisa kuzoaawo mari iyoyo.
Saka munoona here nhengo dzenyu dzinove vashandi vehurumende dzichitambira mari idzodzi?
Iko zvino sedanho rakotaura mambo ano tisati zvedu tanyatsokudzokera kuunga kwedu kuti tione kuti vanhu vangazviita sei, asi tinoona sokuti vashandi vanogona kumbotambira kwaikuzvino, asi titarisiro yekuti zvinhu zvinoramba zvichi.
Munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare kumuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vararidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Zhou, vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende kutya hondo iri kuitwa nevarairidzi, vachiti hapana nhaurirano dzakaitwa nehurumende nevarairidzi pamusoro penyaya iyi.
Hurumende inoti yawedzera vashandi zvikuru sevarairidzi mari dzavanotambira. Abudisa gwaro, asi gwaro iri hariratidzi kuti varairidzi vawedzerwa mari.
Saka munoti chaitwa nehurumende apa chii nai Dr. Joe?
Chaita hurumende ndechekuti pamari dziri kutambirwa navarairidzi pari zvino dziri pa19,000 inoti ichatora mari yakaenzana neUS 100 yatinofunga kuti iri around 12,000. Saka tikabvisa 12,000 mu19,000 zvinoreva kuti tinenge tasara nemari shoma shoma. Pamari iyoyo inenge yasara ndopavanoti vanozopa an increment ye20%. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti mari hapana zvakajeka zvatingaona sekuti zvaitika nezviri kutaurwa nehurumende izvi. Hazvisviki padyo nemari inodiwa navarairidzi, mari iyo inoita 540. Chimwe chaitwa nehurumende inoti ichazova nekuwedzera mari varairidzi kuti vave nemusiyano mumagiredhi mavanga vari, asi hazvizivi yamwe kuti vanenge vachiwedzerwa sei.
Manga muchida kuti dene hurumende yaita sei?
Zvanga zviri nani kana mari iyo yanga yaiswa in US dollars yatinoziva kuti hainyanyisi kurohwa neinflation.
Saka Dr. Joe, munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Chikurukuru chatinoda kutaridza ndechekuti hapana chinoratidza kuti hurumende inoda kuti varairidzi vadzokere kumabasa nokukurumidza, nokuti hapana mari yatingati yechimbi chimbi serescue package yekuti varairidzi vawanewo chouviri kuti vanangewo kumabasa kwavo nokubhadhara kuvandudza mari dzevana vavo vechikoro. Zvakangoomera murairidzi, murairidzi aringoita nzvira pamuviri, tsvimbo yaro vadapi, hationi zvichipa kuti murairidzi akwanise kunge achienda kuchikoro. Uye zvekare zvinongotaridza kuti hurumende ine humbimbi ndoga, hapana nhaurirano dzaitwa, asi kuti hurumende ndiyo yangopa ofa iyi. Of course yapa ofa ichida hondo yamutsa navarairidzi yeincapacitation.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti urongwa hwekuparura kutsvaga rutsigiro hwesarudzo dzemaby-election uhwo hunotarisirwa kuitwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa muBulawayo huri kuenderera mberi zvisinei nokusungwa kwedzimwe nhengo dzebato iri pachirongwa chimwe chete ichi muGweru nemusi weSvondo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutariri webato reCCC mudunhu reBulawayo vaSwedon Chirodza vakaudza Studio 7 kuti urongwa uhwu huchaenderera mberi zvisinei nekwavakati kutyisidzirwa nemapurisa.
Hurumende yavamunangagwa haina kumbochinja. Vanoratidza kuti vanhu vainyepa kuti havachapame zvaiitwa navamugabe. Zvinongoratidza kuti ndo vamwe chete, hapana chachinja. Pari zvino muno muBulawayo takatotyidzirwa tikanzi tisapinde murodhi. Vanhu vedu vari kukokwa mumahofisi emapurisa wachitawara onzi tino kusungai saka atisiku fara naso kuchikorwa kwekotzero zedu isusu sebato rakazi mirira ere matongero enyika
pamvunzo yekuti chichiri kuitwa nebato ravo kuti urongwa hwavo husazovhiringidzwa vakati havangafugure hapwa zvichakadaro daro ramajistrate muguta regweru nezero rakaregedza vatsigiri vashanu vakasungwa mushure mekunge nhengo dzebato reccc dzakatenderera muguta iri nemusi wesvondo senzira yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabielection dzichaitwa mwedzi unouya Sachigaro ebato reccc mudunhu remidlands vajosiah makombe vakaudza studio 7 kuti dare rakasunungura vashanu ava richiti havana mhosva yavakapara asi imwe nhengo yechitanhatu yakanzi ibhadhare faindi
dare raona kuti nyaya iyi haina musoro ndokubva varasa nyaya idzi pasina kupinda mudare tinongogara takataura kuti mapurisa anosunga vatsigiri vavachamisa nokuda kwokuti vanenge vatumwa asi mhosva panenge vasina so tinofara kuti dare raona kuti hapana nyaya ndokubva varasa nyaya idzi mumwe vatumwa ava Brian Marape nezuro akabhadhariswa faindi yemadhora 2000 emuZimbabwe asi vamwe vese vadischargewa zvavo pasina mari yabhadhakwa
taedza kunzwa kubva kugweta rainge rakamirira vatanhatu ava vareginald chidawanyika asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe vaitai marombedza nemwe muongorori wezvematongerwo enyika uye vakave nhengo yebato remdc parakatanga kuvambwa mugore ra1999 vamarombedza vanogara kunorth carolina kuamerica vachitsigira bato reccc vakaudza studio 7 kuti vanowirirana nemaonero ekuti bato rezanupf ishiri nemuririro wayo usingashanduke vachiti kusungwa kwevatsigiri veccc inzira yekushungurudza vemapato anopikisa izvo vanoti zvinogara zvichiitwa nebato iri
chichambi chatapiwa ndechekuti tave kufana kurongeka isu pachedu kuti tizive kuti simba rekuti tikwanise kukunda nekurwisa utongi uhu hweuchanyiriri hunoshandiswa mastate apparatus kuti vambunyikidze nekutadzisa mapoka anopikisa kuti vaite zvirongwa zvavo zvekutsvaga utsigiri tichienda kumabielections ivayo hufambe zvakanaka nekuti zvinhu zvavagara vachiita taakuziva unhu hwavo
asi vagoodson nguni avo vanove mukuru wesangano refederation of non-governmental organizations varivo nhengo yezanupf vakaudza studio 7 kuti vemapato anopikisa kusanganisira reccc vanogara vachinyepera hurumende yezanupf senzira yekuisvibisa
mdc bato rakafoma kuti ribvise zanupf pamatongerwo enyika saka kuti varamba vachipuwa mari nevarungu vanofanira kutivapota varungu vapota vachifunga kuti chamisa chete chete yaakubvisa zanupf manje panzi vasungwa varegedzwa vasungwa varegedzwa ndezvekunyepa zvese izvezvi mapurisa vakakudeedza kuti uya kuno tipane nyaya yatira kutaura newe hazvirevi kuti wava musungwa ka unogona kunge wakabirwa zvinhu mapurisa ari kutiyaona kuti ndezvako here zvinhu izvi hazvireva kuti wasungwa iwa
dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti sarudzo dzemunyika dzichagara dzichiunza mutauro kana vemapato anopikisa vachionekwa sevanoshungurudzwa kana kuvhiringidzwa pakutsvaga rutsigiro pachena ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
sangano re-election resource center erc rinoti harisi kufara kuona kuti vanhu havasi kuedza kunyoresa kuvhota nouwandu hwavo mukuru webasa muerc vasimon bobos bunu vanoti vanhukadzi vanoratidza kusava nehanya zvikuru nenyaya dzine chekuita nezvematongero enyika vachiti mune dzimwe nzvimbo panoshayikwa vanhu vanosvika gumi vanouya kuzonyoresa kuvhota vabobos bunu vati zvinokosha zvikuru kuti vanhu vazhinji vanyorese kuvhota kuitira kuti zvinobuda musarudzo zviratidze zvido zveveruzhinji rwevanhu munyika vati zvaiva nani kana masangano akaita seZimbabwe Electoral Commission aita mushandira pamwe nemamwe masangano kuti vanhu vadzidziswe nekukurudzirwa kubuda mudzimba vachinonyoresa kuvhota
ndofunga kusvika pari zvino chatichasa ndechekuti uwandu hwevanhu vari kubuda vachienda kunonyoresa kuvhota tanga tichasiva kuti uwandu hunogona kunge hwakati kwirirei asi tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu havasi kutosvika kana vangasvike gumi kana tingati vanhu mumwe chavo pazuva saka mune dzimwe nzvimbo totoona kuti uwandu ushoma shoma chaizo saka ndozvo kuti bata pakuti saka kana vanhu vachinge vataradza kutora mukana kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota zvazvinoreva ndezvekuti tichazenge tine voters roll kana gwaro revanyori rinenge risina vanhu vose vanofanira kunge varimo kana kuti pachazoita chipatapata pekupedzisira kuti vanhu vazenge vachinonyoresa kuvhota zvinova zvinozove nedambudziko zvekare kana vanhu vakazowandisa kumazuva ekupedzisira saka nderimwe redambudziko ratiri kutoona iroro kuti taakutotanga kufunga kuti nechekumberi uko tichazoona chipatapata chinenge chaakuzoitika richazove dambudziko kukomishen nekune vanenge vachiita basa rekunyoresa vavhoti
sokuona kwenyu chii chinokonzera kuti vanhu vasamhanya vavakanouwandu hwavo kuenda kunonyoresa
zvatiri kuona ndofunga matambudziko nazvipinganidzo zvekusanganirwa nazvo zvevanhu nevanhu zvakati wandei tirikutanga tiri kutarisa kuti vanhu havana zvitupa zvinodiwa kuti vange vachikwanisa kunyoresa vazhinji vacho kunyanya vese kana tikatarisa vese vechidiki vazvitupa zvavo tikatarisa makore maviri waya atanga ararama yatanga tiri mucovid kureva kuti zvitupa hazvina kunge zvichipiwa kuvanhu tichizodzokera zvekare kumashure zvitupa zvanga zvagara raadambudziko munyika yedu zvanga zvinonzi kana wakunyonyora grade 7 dzimwe nguva kana wakunyonyora form 4 dzimwe nguva ndopaunokwanisa kunge uchiwana chitupa ichocho asi totiona isusu kuti vanhu vamwe vakawanda nevamwe vasiri muzvikoro nevamwe vakarasa nevamwe vasiri musystem yekudzidzai vanogona kunge vachidawo zvitupa izvozvo saka havana rimwe dambudziko ratisangana naro totiona zvekare kudzidziswa kwevanhu dzidzo yezvenemaringe nekurejista kuvhota kunyoresa ikoko toona kuti dzidziso iyoyo ishoma kurudziro zvekare toona kuti iri kuitwa nemaorganizations angaita mashoma saka nekuda kwaizvozvo zvinoreva zvokuti haisi nyika yese hatisi nzvimbo dzese dziri kunge dzichiziva zvinenge zvichiitika unototi ukatofamba kana muguta reHarare chaimo unotobvunzwa kuti ko zviri kuitirwa kupi asi muri muguta mabva urongwa hwacho saka utoona kutoti kana uchizenge waenda kumaruoko rinozove dambudziko tichizotarisa zvekare mamiriro ekunze panguva inei kuri kunaya saka zvisimba kune dzimwe nzvimbo vanhu havasi kukwanisa kufamba vamwe vari muminda havane zvavanenge vachimhanyisana nazvo saka toona kuti matambudziko ese iwayo matambudziko ari kusanganirwa nawo nevanhu akuda kunyoresa kuvhota
pano vamunoshora here
ndinofunga kuti taifanira kuti tiite muonera pamwe chete asi muonera pamwe chete unoitwa kana tinge tese tichidedzwa tichigara panzvimbo imwe chete kuti tirangane kuti zvii zvinoda kuitwa nenguva yakaita sei ndiana angapinda tikaita muonera pamwe chete neivose vatinofanira kunge tichifamba navo pamwe chete saka kuona kuti vemapati emadzidzo matongerwo enyika vekomishen inoita zvesarudzo maorganizations anozvimitirira oga nenharaunda dzacho dziri kuendwa vanhu havanofanira kuita muonera pamwe chete asi kana zvinhu zvichinge zvisina kuitwa semafambisiro ataita tiro kuti zvinge zvichiitwa tinoona tichiita dambudziko rekupedzisira vanhu vachibuda vari vashoma kuti vaende vachinonyoresa kuvhota
election resource center pane zvairi kuita here kusimudzira uwandu hwevanhu vanonyoresa kunovhota
panguva inei ndofunga takalaunch yatingati campaign get out to vote get out to register to vote and then get out to vote chirongwa chitagara tanga tiinacho kubva nechekare ndofunga vari kunge vachitarisa even pasocial media yedu vanoona kuti tanga tiine registration drive kana kuti kampeni yatanga tiinayo hatina kumira kampeni iyoyo nekuti tiri kuona kuti vanhu maregistration centers iwayo aiswa yaenda kuvanhu asi dzimwe nedzenguva mumwe anenge vari nechekure saka tichiri kusapota zvekare neyatingati shuttle service kana kuvatakura nemabhasi aya tinovaisa padhuze tichivabatsira zvekare nekukomishina kusainirwa maafidavhiti emaproof of residence nokuti aona kuti nderimwe redambudziko ravarosangana naro saka tiri kushanda zvekare nemagweta vari kusaina mapepa iwayo vachizenge vachiita kuti vanhu vange vachiwana maproof of residence saka ndozvimwe zvezvimwe zvinhu zvatiri kuita zvekare kuti tirerutse mutoro wevanhu kuti vange vachisvika kumaregistration center
avo vange vari mukuru webasa muelection resource center vaSimon Bobosi Bunu vari parunhare kuHarare nestudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe 137 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 5367 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nemazana manomwe ane makumi mana 230,740 kusvika apa kupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane gumi nevana 4,296,514 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana masere ane gumi nevapfumbamwe 3,326,819 ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi manomwe nechimwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu 71,095 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti mahofisi ebazi rinoona nezveutano muSouth Africa ari pamusina anoti uwandu hwezvizvarwa zvezimbabwe zvinotsvaga kurapwa zvikuru vanhukadzi vanoda kubatsirwa zvave kuremedza kurapwa kwezvizvarwa zveSouth Africa mudunhu iri. Izvi zvakabuda mumusangano wakaitwa nemusi wechishanu pakati pevanoona nezveutano muSouth Africa nevamwe vavo vekuZimbabwe. Munews Day makare zviuru nezviuru zvevanorwara negomarara zvakasara zvisina rubatsiro mushure mekufa kwemichina mitatu kana kuti radiotherapy machines yakafa pachipatara cheparire Nyatwa muHarare. Zvinonzi michina iyi yave nemazuva gumi nemasere isingashandi. NewZimbabwe.com rinoti vaimba vagurukota rinoona nezvemari vatendai biti vanoti zvakataurwa naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya zvokuti Zimbabwe haina mari yekunze yakakwana kuti Zimbabwe ishandise dhora rekuAmerica ndezvemanyepo, vachiti Zimbabwe ine mari inogona kuti ishandise dhora rekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mese munoteerera studio 7 ine ndiri kufara chaizvo ndiri kunozva mumwe nezvirutenga taakufara nekuti taakukwanisa kubhadharira zvivana chikoro nekuda kweindastiri itsva yakavhurwa taakutengesa mapfuura akaisa zvidonje yatovautodyiwa tichatoindi kumunda taakutogara mumupfuura tichitora zvenu mapfuura chinotengesa tichiita mari. Amen. Donje tatwa utombosiya zvino. Mero tirichazoitwa sei? Daka mapura apera, amen. Tichadzokera kunori dira mushonga ndizivi hangu.
Ndinoda kubatsira murume uyo unoti ZANU-PF ichahwina. Mwana wamai ndofungawo karasibwa. Ruzhinji rweZimbabwe kunochema. Iwo unongochiopozana noruzhinji rweZimbabwe. Vanhu ava vakanguva vaba kudhara vanoguta. Isitinofane nzara iwo unoti ZANU-PF ZANU-PF mwana wamai ndofunga ucharohwa nemboma isingagoni ndausingakwanisi kuvhika inobva kuna mwari usataura uchidaro izvi.
Ndinokukwazisai vashamara vevestudio 7 nouwandu hwenyu mese. Zita ndinoitwa Chuma Game. Handifungi kuti kudhayasipora kuine munhu akakwana chako ane pfungwa dzinokwana kuita 5 anosapota ZANU-PF, nokuti kana uine pfungwa dzakakwana uri kudhayasipora still uchisapota ZANU-PF kureva kuti pfungwa dzako asedzichinyatso kuti zvakanaka, unotsvage kudhayasipora ivaka munyika mako imomo. Kuwanditi makanaka zvinhu zvese zvakaendeka musi uri kutsvagei kurudza. Ndirikuda kuzama kukorekta baba vari kuti pamberi naADED ari kugadzirisa zvinhu muzimbabwe kupasina chana chinhu chiri kunaka. Vana vake munhu vari kudzidza kupi izvi kuti vari kuona izvozvo? Maticha ari kuchema achitiwo haasi kuwana muhoro wavo nekuda kwekuoma kwezvinhu muzimbabwe. Vanhu vari kusungwa zvisina tsarukana muzimbabwe nekuda kwekuti vanhu vaneta nezanupiefu vari kuda chenji munyika. Asinonzwa mumwe munhu aitaura kuti pamberi nezanupiefu dhakwa njere ikoko ma nekuti tsamuisa imi.
Regachitewo message kune vamwe vedu anova ma citizens emuZimbabwe maZanu PF. Right, varume musanyanya kuzviratidza kuti muri kunyanya kupererwa zvakanyanyisa. Kana nayo president vamunangagwa ngavaku instructei vamugone kuziva zvamunoita. Vanhu veZanu PF, masupporters veZanu PF, hamugoni kana kuti hamuna simba uyezve hazvina zvazvinobatsira kuti mumhanye kana kuti mufostere maticha ari pastrike kuti indaya kubasa. Imi hamuna kana chenyu imimi, munongova vanhu vakafanana nevamwe vanhu, munotova vabereki. Siyanai nazvo, iri ibasa regovernment, uyezve maticha vashandi vegovernment havasi vashandi venyu, ndozvamunofanira kuziva. Izvozvo zvoga ndozvinogona kutiratidza kuti hamuna zvamunoziva. Ndozvimwe zvinogona kukonzera kuti titoti edu ngaapinde hake mukomana, because strategy yamunopinda nayo haishandi. Ticha mushandi wegovernment, imi munoda kupinda, munopinda papi? Siyai government. Zvamungatoita imi kutokurudzira government kutoti ngaite basa nemwazvo, kuitira kuti vana vedu tose, imi maZanu PF nevamwe vose macitizens ose, vana vedu vagonopinda kuchikoro zvoga.
I'm sorry vashamarari vestudio 7 vanotipa nhau kwadzo. Ini ndiri kutaura pamusoro pematicha. Hurumende iri kufungei nematicha? Vana havasi kudzidza. Yafundraising here yekuti vana vakapinda muzvikoro vokolekta mari dzemafizi, maticha asingauye? Iye comes makuti pamberi apo COVID-19 lockdown. Chokwadi muchiri kuda kuti vana vadzidze vezvikoro? Hurumende ipai maticha mari. Muri kuti vanorarama sei? Chokwadi chiri pachena chamunoona, chamunoziva. Ipai maticha mari. Muri kushungurudza isu vabereki, kunyanyanyanya muri kushungurudza vana, kutadzisa vana kuti vana vadzidze. Hamubvutsikane sei nemari? Hamuna tsitsi sei nevana? Gadzirisai ipapo. Hurumende ngaigadzirise ipapo. Hakuna mumwe munhu anogadzirisa, inini hurumende ndiri kufanira kunge chigadzirisa ipapo.
Mungu vakuru vanoti vadzisvinurirana, asi mwana nawo zisati dzasvinura kuona kuti Zanu PF yaondonga nyika dzanonga dzichatosvinurawo zvazvi. More than 1 million macitizens anotiza namo kuZimbabwe, achinonana Botswana, South Africa kunotsvaga kwekushanda. Kwaiye kuno kuSouth Africa macitizens takazarisa tiri kushanda mumapurazi evarungu vatakadzinga. Avo vanoti rodhi dziri kugadzirwa kana kuti vamunangagwa varambe vari panyanga, avo vanhu vanosingazivi zvavanotaura, nekuti kutotiza munyika mavo. Handiti mavanzwa vachitaura tiri kuPretoria kutiza munyika yavo, vachitiza namo achinotsvaga basa munyemeyi. Saka dei nyika yenyu yakanaka, rodhi dzichigadzirwa, maizotiza here muchienda kune dzimwe nyika? Tisataurai mashoko anobhowa kana kunyangadza vamwe vedu. Nyika yezino kuyaora, hapana chakanaka muZimbabwe, hakuna mabasa. Rodhi dzacho dzinogadzirwa makore mangani? South Africa yakatora mpingi dzitatora rodhi dzavo dzakanaka. VekuZimbabwe dzinyi dzamupa mberi kuti rodhi dziri kugadzirwa, kubva rine dzichigadzirwa 43 years rodhi dzichigadzirwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vateereri, tinokumbira kuti pamunorekodha maaudio enyu mutaure nemazwi ari pamusoro. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti vashandi vehurumende vose vachawedzerwa miworo yavo nezvikamu 20 kubva muzana. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti urongwa hwekutsvaga rutsigiro huchaenderera mberi muBulawayo nemutungamiri webato iri, VaNelson Chamisa. Sangano Re-Election Resource Center rinoti vanhu vazhinji vanenge vasina hanya dzekunyoresa kuvhota. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.